Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewetshilela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kanaka vatereri chinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wesvondo zvita3/2017 maakateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini tanonoka wande ndiri muwashington dc ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi
munhu asati apoindwa uve ngatomboudziwa kuti iyeva taakukupa nyembei nokutaura nokuindisa kwavakaita kunational sports stadium nekuti kabhineti yandichafoma inenge iri kabhineti yavanhu iri kabhineti inoshanda saka ndofunga zviri pachena kuti mhomho yese yezimbabwe iri kutarisira kuti makorokota aya achashanda samashandiro vanga vachiita mukomanda africa plus ndofunga zvinhu zvinozikamwa kuti vamunangagwa ava is a non-non-non-non-non nokutaura kwavakaita mbavha dzese kuti ndokupai 3 months mudzose mari dzese
mutungamiri wenyika mutsva vaemarson munangagwa votarisirwa kutoresa mhiko makurukota avo mangwana
tinoziva hedu kuti 50-50 yatakanyorerwa mubindiro romuchemo inogona kuti nesei mazvokwadi kuita vatatu here vapati chaiwo 1-2-3 vakangotione hazvo
mapato anopikisa anoti haasi kufara neuwandu hwevanhukadzi vari kutarisirwa kutora mhiko yekuva mudare remakurukota iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc mutungamiri wenyika mutsva vaemarson munangagwa mangwana vari kutarisirwa kutoresa mhiko makurukota avo avakadoma svondo rapera kunyange hazvo paine maonero akasiyana-siyana pamusoro pedare ramakurukota iri vamwe vane maonero ekuti makurukota aya vanhu vakaratidza kukundikana kwavo kare sezvo vakashanda muhurumende yevaiva mutungamiri wenyika varobert mugabe iyo yakatadza kugadzirisa upfumi hwenyika asi vanoongorora nezvematongerwo enyika vakarerekera kubato rezanupf vagadzira churumhanzu vanoti vanhu ngavarege kukasika kumedza kutsenga kuchada sezvo vamunangagwa vatangotanga basa vasatoratidza nyika zvavakapfumbata ngatinzwei hurukuro yaitwa najonga kondemiri westudio 7 navachurumhanzu
ndo zvinotauraka kuti new era yava kuitika vamunangagwa ndo vatangisa kuitisa mhiko idzi kumakorokota avachange vachishanda navo asi katisakanganwa kuti munhu asati apoindwa unenge atomboudziwa kuti iweveka taakukupa nyembe idzi sokutaura nokuindisa kwavakaita kunational sports stadium sokuti kabhineti yandichafoma inenge iri kabhineti yavanhu iri kabhineti inoshanda saka ndofunga zviri pachena kuti mhomho yese yezimbabwe iri kutarisira kuti makorokota aya achashanda samashandiro vanga vachiita kukomanda agriculture plus ndofunga zvinhu zvinozikamwa kuti vamunangagwa ava is a non-non-non-non-person nokutaura kwavakaita mbavha dzese kuti ndokupai 3 months mudzose mari dzedu
vamwe vari kuti vakanga vatotanga nekuita mhosho pavakanga vadoma makurukota vasiri nhengo dzedare reparamende munotii nechiitiko ichochi tichiona kuti vakabvisa havo vamwe asi kunonzi huwandu hwasara huchakakura
I don't think iishu yokuti vanhu vangashaya hope nenyaya yekuti vawandisa nenyaya yekuti vashoma but so munhu remember havagoni kunge vachishanda vari voga mhosho inogona kuitika apo napapo but ka hazvi zvinhu zvatingapembedza kuti no izvi zvazoitigwei vatanga vakadai vakatanga vakadai I don't think it's an issue ngati tarisirei kuti hurumende cabinet yacho ichange ichipa mhiko mune ramangwana vachashanda sei ndoma vanora ndinoita
koyo vamwe vachirumadzo vari kuti ah zvinova munangagwa chii chavasiyana navamugabe nekuti inoona kuti makurukota aingoshanda navamugabe achinzi nevamwe ari kukundikana ndiwo havangodzosa imi munotiwo
hapana munhu akamboona record book ravamugabe kuti makurukota avo anogona papi napapi saka izvozvo zvekuti uyu akazodai akazodai hatina umbovo huripo kana kuti vanhu vanotsoropodza ivo vano umbovo hwekuti uyu mini takambozodai akadai tepaisiwa ore zvinhu vavatingabvunza neyofano vaida kuti ani aiswe
tisati tanzwa vatevedzeri vavo vava munangagwa zvii zvamungatarisira zvingazobuda kukongresi yebato
ndizvozvo inga magona wani utungamiri zanupf hunobuda mukongresi ivo vamunangagwa kunge vava purezidendi izvino vakatevedzera mutemo kana kuti constitution yezanupf saka constitution yezanupf ndoi inotevedzerwa vavona vamunangagwa kuti maprovinces ese asarudza nhego dzipi nedzipi central committee nezvimwe zvakadero ndiye vane simba paconstitution yezanupf kuti vachadoma ani nani nani kuti ave mutevedzeri wavo saka izvozvo tisakurumidza kudini kumenya kutsenga kuchiripo ngatimirei kongresi itike and then vanhu tozoona kuti asarudzwa ndiani
avo vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kubato rezanupf vagadzira churumanzu vari parunhare najonga kandemiri westudio 7 vari muHarare Mamwe masangano anomirira vanhu vakaremara anoti ari kutambira nemufaro kudomwa kwava Joshua Malinga sachipanga mazano chavamunangagwa panyaya dzevakaremara vachiti vanoimba kuti izvi zvichabatsira kugadzirisa matambudziko avanosangana nawo zuva nezuva Godwin Mangudla anoti panyaya inotevera
Munyori wesangano relawyers with disabilities association of Zimbabwe vaAbraham Mateta vanoti vamalinga munhu agara achirwira kodzero dzevakaremara kwenguva yakareba uye vanotarisira kuti vachaita basa ravo nemazvo muhurumende vati zvinofadza kuti vamunangagwa vakadoma munhu akaremara pachinzvimbo ichi vachiti izvi zvinobatsira chose nekuti vanonzwisisa zvinonetsa vanhu vakaremara munyika vamateta vaudza studio 7 kuti vanotarisira kuti kudomwa kwavamalinga kuchaitawo kuti vanhu vakaremara munyika vafare kupinda munyaya dzezvematongerwo enyika
tinoda kuti titi tigare tatochenjedza vamalinga kuti hazvina kukwana kuti vasarudzwa chete asi tisingazooni chinozobatsira munhu akaremara ari kwachikwira ndaombera kuguruve kana kwagadhaufe kucholocho tinenge chitarisira kuti kusarudzwa kwavaita ndazviite kuti munhu akaremarawo ari mustreet abatsirikane
vaenderera mberi vachiti vanotarisira kuti vamalinga vachashanda nesimba kuona kuti mutemo wedis Disabled Persons Act watevedzwa pamwe nekuona kuti padomwa mukuru anoona nezvevakaremara mubazi rezvevashandi nekuchengetedzwa kwakanaka kwevanhu
nyaya yanga ichitoitika ndekuti nyaya dzevakaremara dzanga dzichikundikana nekuti panga pasina chikamu muministry changa chakachinzi ndechevakaremara kwanga kuchingoapointwa board asi bhodhi iri ranga risina secretariat nekuti hakuna director saka nyaya dza dzichizoendeswa kudepartment resocial services rinove rakatowandirwawo nedzimwe nyaya dzemadestitute street kids chembere chichichi
mukuru wesangano recenter for disability and development vamasimba kuchera vaudza studio 7 kuti vanovimba kuti kudomwa kwavamalinga kuchaunza shanduko vachiti kunyange hazvo hurumende yavamugabe yaive nana chipanga mazano panyaya dzevakaremara hapana chakabuda panguva yeutongo hwavo
isu zvatinoda kuona ndo zvandataura kuti tinoda kuona shanduko mumaonerwo anoita disability nehurumende saka tinotarisira kuti vamunangagwa semunhu mutsva tichavapawo mukana nemunhu wavauya naye vamalinga vamalinga nyaya idzi inyaya dzatagara tichitaura nawo kunyange vavo vanga vari kubatsirawo nezanupf inyaya dzataa tichitaura zvatinoimba iko zvinovachazoita mukana wekuti vachikwanisa kuti dzinge zvichi
Vamalinga, munyura anona nezvakare mara mupolitburo yebato rezano PF uye munhu aneruzivo rwakadzama panyaya dzivakare mara vanhu vakare mara munyika vanochema-chema kuti vanotarisirwa pasi uye hurumende haisi kushanda nesimba kuvasimudzira pamwe nekuvapa mukana sevamwewo vanhu. Bumbiro remutemo wenyika rinopa zvigaro zviviri muparamende kune vanhu vakare mara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mapato anopikisa anoti haana kushamiswa neuwandu hwevanhukadzi vari kutarisirwa kutora mhiko yekuva mudare remakurukota. Sachigaro mubato rePeople's Democratic Party, amai Lucia Mativenga vaudza Radio Towe Studio 7 kuti hapana mutsauko pamaitiro avamunangagwa nezvaitwa navamugabe muhurumende yavo.
Zvino tisunisa zvikuru samadzimai kuti guyo kwatinogara tichingoimba zvokuti madzimai ari kutaririra zvikuru panyaya dzezvematengerwo enyika. Icho kwadi saicho zvabva zvaratidza pachena kuti nebirei idambudziko chairo nyaya yamadzimai kuti aonekere vachiwanikwa vari mumunyaya dzezvematengerwo enyika.
Imi semadzimai muri kugadzirisa sei dambudziko iri?
Tinoedzana tatinogona napo kuti tikurudzira madzimai kuti tisangowanikwa agoungamiri vatungamiri kumarali chete. Tinofanirawo kuti tiise mazita edu panenge pachidiwa anonzi makandidheti kana kukwikwidza zvigaro. Tiwanikwewo tiisa mazita edu ipapo kuitira kuti tisangowana vavhoti chete asi tikwanisewo kuvhotesa.
Imi semadzimai manga muchitarisira kuti pange paine madzimai mangani mudare remakurukota ravamunangagwa iri?
Tinoziva hedu kuti 50-50 yakakanyorerwa mubindiro romutemo inogona kuti nesei. Hazvokwadi kuita vatatu here? Vatatu chaiwo 1-2-3 zvakangotiomeyazvo.
Ko, padanho rakatorwa navamunangagwa iri rekudoma makurukota emumatunhu bumbiro remutemo richivapa masimba ekuti vasaite sezvavakaita izvozvizvi, imi munoti kudii nazvo?
Isu tinotoshamisisaka kuti ndiko kunonzi kushandikira kupfeka. Pane vanhu vakasarudzwa pasarudzo dza2013 vanofanira kunge vari mumaprovincial council akatonyogwa mubumbiro romutemo asi vanhu vavo vakangohwina maelection 2013 manhasi vakangogara pasitoona pachitoedzwa zvigaro vanhu vasina kudoma nebumbiro romutemo. Tinoti ngavaimplimente kana kuti ngavadzadzikise kuti avo vakakwitidza pafaridzo dzakapfuura vachitivanza kunyirira matunhu maprovincial council ngavagadze pazvigaro zvavo.
Imi muri kuona kuti vamunangagwa vari kutyora bumbiro remutemo zvimwe chetezvo zvaitwa navamugabe. Imi vemapato anopikisa muri kuitei kuti mugadzirise dambudziko rakatarisana nenyika iyi?
Chokutanga kana pane munhu anga achitarisira kuti zvichashanduka ivo vamunangagwa vachingobva kupati iyoyo vatogara tichidzisana nayo kuti haisi kuchengetedza zviri mumutemo kwacho vakutotarisira mashura. Isu tinongogara tichiziva kuti ndo maitiro chiri inomuririo wayo haibviri kuchinja. Nemagariro ekugara vachibvuna bumbiro remutemo nesiraisemutenda ini zvangu zvachangu hazvitombondishamisi.
Mungangoramba makangotarisa here pasina chinenge chichiitwa? Nekuti izvo pasvika nyika pakuda kuti paonekwe vamwe vanhu vachitora matanho kuitira kuti nyaya yebumbiro remutemo iri riremekedzwe nekutevedzwa.
Ndoo saka muchiona tichimiramira kudai ndakuudzai kuti ndiri kubhuriwayo izvozvi. Dzimwe tenderedzo dzorangu dzakagara pamumhuri navazukuru isu tiri kuno kuopozisheni kushinaira kurwisa kuti titore chidanho chekuti titungamire tigokuta zvakaorana zvakatsamudzwa kuti zviitire. Ndo basa redu seopozisheni kwete kungobata mus
tabata vechidiki kuti tinzwewo zvinofungwa nevechidiki. Totanga nekunzwa ndomuronga Ishe Ungwe.
Vechidiki tikutarisira mabasa. Tidai vakireta mabasa, tikwanise kuona zvingatiriritira. Mabasa asiwanika kuzvinge zvibhozi hakuna mari. Saka makambani akawanda akavhara.
Saka muri kurarama sei mazuva ano aya?
Mazuva ano aya tikurarama nekutengesa mutauni. Unokwanisa kutengesa ungava muriwo asi kuti mari yacho haisi kuwanika.
Kwakamirawo sei kumberi kwako?
Ndengwa kumusha ndiyo kunende kune nhamo yakati wandei. Nekuti zvinhu hazvisi kunyatso kusvika. Ndangoti transport inoti necheyo nekuti rodhi dzacho dzakaipa. Saka tanga tichitiwo sezvo paaneyo hurumende itsva inokwanisawo kuisa kana tara kana kugrade.
Saka mune vimbo yakadini kuti president Batsvava nehurumende yavo vangapindura zvinhu zvikafamba nenzira iri nani?
Iko zvinhu izvi ndiri kuona kuti zvinenge zvanani nekuti mabhengi mamwe yote akunzwa kuti akukwanisa kuwanikwa maus dollars.
Kana ndikati mashoko enyu ndimasvitse kuna president ndoti matichini?
Tinokumbira kuti vakwanise kumudza ikonomi, vakwanise kuwana mari muZimbabwe, uyezve vakwanise kutivhurira makambani.
Regai tinzwewo kubva kuna Alima Shumba.
Kunoku ndiri kuticha. Kuuya kwendakaita kunoku inyaya yekuti zvinhu zvanga zvaoma zvisingaiti.
Ko kana mabasa akatanga kuwanika kumusha munokwanisa kudzokera kumusha here kana kuti ikoko kwatova sokumusha zvekare?
Angonzi zvinhu zvanaka zvese, tino hapana munhu anoda kugara musango. Kumusha nyika yedu tinoida. Chakati nyika kufi kusaida nyika yedu, asi takadzingwa nenyaya yekuti zvinhu zvazvaoma. Saka ndingafara chaizvo zvinhu zvikagadzirisika.
Kana ndikati ndipe meseji ya president, mungatichi kuna president?
Moyo yedu, inini moyo wangu hangu uri kurwadza kuti zvitenge takatarisirwa kuti ndo zvatichava zvinoitwa. Hatisi kumbozwa kuti tingati tingatsanangurirwa. Hone kwacho zvinozvidzira kuti ndiona nenavo ndichivabvunza kuti ko isusu upenyu hwedu vamwe vese takazotambura tikadai, asi samazera edu isusu vamwe taitoona kumakomrades kaisu tichitombotumiwawo nesaga. Asi zvetaitarisira kuti tichazofara tese, ndongoona sokuti president ndo vanga vakuzvifarira nemhuri yavo isusu tichitambura.
Uyo ange ari Ali Mashumba, manzwawo zvekare kubva kuna ndomuonga Ishe Ungwe.
Vateereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Regai chimboenda kuna Marvelous Mhlanganya huye achitudza zvakaitika kuZimbabwe Embassy muWashington DC.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica, izvo zvinogarowanikwa zviri panze pemuzinda weZimbabwe uri muWashington DC, zvichiratidzira munguva yapfuura vachiti ivo vanga vasiri kufarira hurumende yava Mugabe nezuro vakabatana nevashandi vepamuzinda weZimbabwe uri muWashington, vachifara ivo nezvakaitika kumusha
apo takaona mauto achitora masimba kubva kune hurumende yava Mugabe. Pakave nekudya minamato kutamba nekuyanana kwezvizvarwa izvi imomo mumuzinda weZimbabwe. Regai timboenda kune vamwe vanga vari pachiitiko ichi tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
Ndinonzi Tande, tiri kufana tiri muno muDC. Tiri kufara kuti Zimbabwe finally vanhu vabatana vaita one voice. Ngatibatanei tifambe nebhora guys, because zvinhu zvazvaoma muZimbabwe vaivai, zvazvaoma, ndidi kukunyeperai. And it's good to see a new dawn, kuona kuti tiri kubatana seva na vechidiki. Zvinhu zvairwadza guys, muchiri kurangarira 2007 vaivai, vaienda kusouth vanoziva, vanonyatsoziva kuti taiuya nemabhero tichiuya nechikafu mumachangani bag tichirara paborder. Nhasi tiri muno muembassy, hakuna kuti MDC, hakuna kuti ZANU-PF, hakuna kuti tiri vana vakasiyana vanobva from different places. Tese tiri kufara panzvimbo tiri one. I'm disappointed in all honesty kuti cabinet haina vakadzi. So tachiita hope kuti pachaita vakadzi vakati one day vanomirira vana vechisikana.
Ndine engineer Bamu, company inonzi PCB International iri kuno Washington DC. Asi zvakare ndiri ni vice chairman we Zimbabwe Diaspora Network North America. Iri isangano remaZimbabweans vari kuno North America vanoedza kuti tikurudzire zvekuita mabusiness kumusha.
Kovabva mupane vamwe vari kushushikana necabineti yatiri kuona yakadongwa navamunangagwa. Imi sevanhu vari kuno kudiaspora vanomirira vari muno mudiaspora muri kuona seizvi?
Kabineti iriko yakaapoindwa nezvinodikanwa nebumbiro remutemo yedu, constitution yedu yeZimbabwe. Pari zvino zvinhu zviri kuitwa nemaererano nemutemo wedu weZimbabwe. Saka ngativapei mukana vamunangagwa vaifambise basa sekufakwanisa kwavanogona kuita. Maziso ese akatarisa pavari izvizvi. Saka zvingandishamisa kuti vangaregedze kuita zviri kudikanwa nevanhu.
Ndonzi Ana Rukambe, tiri kufara tiri muno muembassy. Nguva yese paitaurwa ndairamba kutaura zita rangu. Asi nekuda kwokuti taitya kuti nemhuri yangu iriko kumusha inopinda dambudziko. Asiko zvinezvi tasununguka takutaura Madire. Ndiri kuda kutenda vachiwenga basa ramakaita, makaita basa guru rekusunungura. Ndimi Mozisi akatumwa naMwari kunosunungura vana veZimbabwe. Tinokutendai nemauto enyu, tinokutendai vamunangagwa, batai basa iro musingatyi kuti kunoyachi kana kunoyachi. Tiri kutenda zvikuru kuti nyika yedu yasununguka.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Vedzisvondo vanoti zvingabatsira chose kana vakuru vakuru vehurumende vakapota vachibvunzavo vemachechi zvingaitwe munyika kuitira kuti muve nerunyararo. Mufundisi Leve Kadenge veUnited Theological College muHarare vanoti zvinofadza chose kuti hurumende haina kudoma gurukota rinoona nezvezvitendero, nekuti chechi inoda kusiyiwa iri yega ichiita basa rayo zvisina hurumende mukati.
Ini ndaifunga kuti chechi yaaprosa nehurumende vachibvunzawo kwete kungoita zvavo zvavanongoita izvi nekungopanana zvigaro vachingodoma mazita. Tinofara zvedu kuti rimwe zita reeducation adokora rakabva, vanhu vari kufara pasi kudokora vakabva. Izvo ndezvinofadza izvozvo kana vanhu vachiteerera hurumende ichiteerera vanhu. Saka ni tinongoona kuti kune zvinhu zvinotsutsa nezvinhu zvinofadza zvikuru kana hurumende yateerera kudai, asi hazvikwani ipapo. Tinodawo kuti vanhu vange vachinyanya kuteererwa nguva yese pane madambudziko avo.
Pane zviri kuitika zvese izvi, munoona sekuti machechi angabatsirawo here?
Angabatsirawo, asi yavhundwaka vakaitwa pamwe chete da kubvunza gwara zvingade vanhu. Ini ndaizoonawo zviri zvinhu zvinobata, asi zvinoizvi hatisi kumboona kana pfundiso yacho, nokuti hapana munhu ari kumbofundwa zvake.
Pamakurukota akadomwa ese hatina kunzwa nezvegurukota rinoonawo nezvechitendero, munozviona sei?
Gurukota rezvitendero isisi vemachechi hatiendesi nokuti tinoridiechi iroro gurukota iroro ndorinozotizviringara kuda kupinza zvimwe zvinhu nokubvisa zvimwe zvinhu ngakungofara pasina tongomira takadaro tichinozvimirira tega hatidi kumirirwa nemunhu anonziye uye asarudzo kunzi amirire mutendesi handifunge kuti ndo maonero edu iwayo.
Ndanga ndabvunzani kuti mati imimi makamirira kubvunzwa kana kukumbirwa, saka ndanichiti kuda kana paine gurukota rinoona nezvereligious affairs munogona kuwana mukana wokutaurirana zvamunenge muchifunga kubva kumativi ese. Zvino kana pasina izvozvo muchida kumira muri mega, muchashanda sei nehurumende muzvinhu zvinobata vanhu vechitendero zvakasiyana siyana?
Zviripoto zvekuti iyo hurumende inoziva kune vanhu, saka inofanira kuvateera ichinovabvunza, kwete kuti vakamirirwa asi kuti vari kuda kubvunza vangida kuti vanhu vari kuti kudini. Asi kana zvazvo kuita ari minista chaiye kana wokumirira religious affairs, ipapo tinopatya. Pangaitwe zvapasi hapana kunyanyomira zvakanaka, nokuti vanhu vanenge vakuona kunge zvinhu zviri kutungamirirwa nehurumende. Vemachechi ngavazvisiye zvakadaro.
Saka machechi nevakuru vakaita semi, muchashanda sei, muchabatsira sei hurumende mune zvese zviri kuitika izvi?
Hurumende ngavauye kuchechi. Kune masangano emachechi akasiyana siyana, vanofanirwa kuita homework yavo votsvaga vonobvunzurura kuti vanotungamirira machechi ndevati. Kana vachida kunzwa zvinhu isi tinovaudza, nokuti isi takangomirira bedzi, kwete kuti isisi tine nedhipatimendi redu remuhurumende.
Munofunga kuti machechi anokwanisa here kusapindira munyaya dzematongero enyika?
Machechi anopindira, anopindira, akatopindira nechakare. Saka ndosaka tichida independent yedu, tisingadi kumboiswa padhuze kana kusvitswa padyo pedyo, nokuti hatisi kuda masevha. Tiri kungoda vanhu kuti vachengetedze zvakanaka, kwete kuti vaitirwe masevha ekuti vapuwa minista.
Avo vange vari Reverend Leve Katenge vepaUnited Theological College vachitaura vari parunhare vari muHarare.
Mumaoko ake tobvata masimba,
upenyu hwedu huri
mumaoko ake tobvata masimba.
Mari baba
tibatise.
Zvonguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri wenyika mutsva vaEmerson Mnangagwa votarisirwa kutoresa mhiko makurukota avo mangwana. Mapato anopikisa anoti haasi kufara neuwandu hwevanhukadzi vari kutarisirwa kutora mhiko yokuva mudare remakurukota. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muinesu zvekare mangwana mangwanani na 6 makuseni. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi pawebsite yedu voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC.